Simplex Music.
Ilati.
What's your property?
Kiva uza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa
vei uza kuti zvano ndidani zvide
chamugara mavauza tidiko
kiva uza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa vei
ndozvi vanoda kunicherera asi havandifushire mugomba mwari wangu anonichengeta saka hapana kana chandinotya asi pese pamuno ndidaura Ziva mudivarire saka muzati nyebe kuti zvanoni dani zvide
chimugara mavauza tidiko
kiva uza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa
vei uza kuti zvanoni dani zvide
chimugara mavauza tidiko
kiva uza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa vei
ipo pacho pavanotanga kakuzvida nyepedzera senge vasiri kukuda tarira wega kana zuva panobuda Ndivo vega vanotanga kuzofona manje vakadaro hanizvisise vanoda kundimisa hanimisike pane kahono kechibhuwa puwa kavabato vese fanika ngoma vaudze kuti zvavanondidani zvide
chimugara mavauza tidiko
kiva udza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa
vaudze kuti zvavanondidani zvide
chimugara mavauza tidiko
kiva udza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa
Ndozvi vanoda kunicherera asi havandifushire mugomba Mwari wangu anonichengeta saka hapana kana chandinotya asi pese pamuno ndidaura dai paine chamunozowana Ndozviziva mudivarire saka muzati nyebe kuti zvanondidani zvide
chimugara mavauza tidiko
kiva udza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa
vei uza kuti zvanondidani zvide
chimugara mavauza tidiko
kiva udza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa vei
uza kuti zvanondidani zvide
chimugara mavauza tidiko
kiva udza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa vei
uza kuti zvanondidani zvide
chamugara mavauza tidiko
kiva udza kuti mamero vazvinzwe
chamugara tavabatisa tombo vatipa vei